ane ataka tarisa kuti kuno kuhange ngatarisa machaina ane mamainzi kuno uku mamaving conditions acho dzine deplorable and vashandi vari kubatwa zvina kunaka and this is happening in the face of the government pasina mainterventions ari kuitwa despite us making an effort as my trade unions tichimirira vashandi vavo but would expect kuti 42 years after tititarisire kuti maconditions of service anga achiitwa achitedzerwa maringe nezvatotarisira nezvatinowana mulabour yetu yedu
tiri kunzwa kuti kwakutosvika kuma35 namba yevanhu vari kungomiswa miswa kutable mine uku zviri kufamba sei papapa
vanhu ava ndingangoti chachiri kunyanya kusatisa kuti chizizo chakonzeresa kuti vanhu vange vachimiswa tine kesi yatagara tiinayo iri kuinvolva vanhu ivavo nhamba iyo senhamba ye35 vashandi vavo ndingangoti pa35 pangosiyiwa vashoma vanga vaine mahigh ranking positions uye vakazoita sekudududa mukati menyaya yatanga tichiita zvokuti mukatotarisa panyaya iyoyo patonine vamwe vasina kunza information yavo vachiratidza kuti kuda vanenge vakanyengererwa nevekambani vakasiya vakati hatichadi kudii kuti nyaya ienderere mberi saka ndinoona ndochikonzero chekuti makatisungisa sekambani saka iniwo sevanhu vakajoina futi trade union inova kodzero yevashandi ndo chinenge chakonzeresa kuti vashandi vange vachimiswa zvekuti dai papa ane chikonzero chekuti vange vamiswa zvingadai zvakatarwa mutsamba dzavakapiwa but dzinongoratidza kuti itsamba dzingori silent
saka mutemo unenge uchiti zvinofanirwa kufambiswa sei
indivhend yekuti macontracts amiswa semamisirwo aaitwa tinotarisira kuti employer anga achibhadhara the unexpired portion yeemployment contract iyoyo kureva kuti kubva muna July zvichinobata kuna November ikoko kwaifanira kupera contract vashandi ava vanofanira kubhadharwa mujandigiro vakagara kumba
varidzi vetable mine vari kuti kudii nemamiriro akaita zvinhu iwayo
tinoona runyerekepo rwuri kutaurwa runoratidza sekuti vari kuda kuzama kurwisa kuti nyaya iyi yatagara tiinayo isaenderera mberi but isu sevarwiri vevashandi tichamiramira panyaya yekuti vanhu vavanga vachiwana zvakakodzera nokuti it's an issue here, violation, must be provisions, that is what the collective bargaining agreement.